DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zviri kubuda musarudzo dzemabai elections dzakaitwa nemugovera zvinoratidza kuti bato reCitizens Coalition for Change rakawana zvigaro zvakawanda mumatunhu ose, kunyangwe hazvo ZANU-PF yakakundawo kune dzimwe nzvimbo.
Election haihwiniwe kana kuti hainziri free and fair musi unovhotewa. Tinotarisa kudzoka kumashure kuti chii chaiitika, vanhu vaiwana mukana wakafanira here kuti vashambadze maprograms avo, vaikwanisa kupinda here munzvimbo dzese dzine vanhu veZimbabwe kuti vakusangana nemasapoters avo uyezve kuti vakurudzire veruzhinji kuti vavavhotere.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa sarudzo huru dzisati dzaitwa gore rinouya.
DC Alliance haitongwi nebumbiro remutemo asi inotongwa neagreement, Alliance Agreement. Makatisa kuti mimi munhu anyora chitsamba ichi anonzi Marakia Bomani. Marakia Bomani ndi Secretary General weZimbabwe People First inotungamirirwa navamutambara Agrippa, retired general. Makatasa kuti mimi ZANU-PF yakambodzinga mai mujuru, izvozvo vane kodzero nemvumo yekuzviita nekuti vanotungamirirwa nekutongwa nebumbu remutemo webato ravo. Asi mukazo yamanji kuAlliance Agreement vamonzera vakwanisi kudzingwa naSecretary General weimwe werimwe bato.
Pane mashoko anoti mapato ari muMDC Alliance amisa basa mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora.
Hari zvino usungwa rasha wazviringwa chaizvo nokuti kunyaya dzemari tinotarisa isu pai mari chaiyo currency yedhora racho iro ravo rabo rakatodonda zvokuti harichakwanisi kutenga zvakawanda. Zvekare masanctions waya akatoita kuti mamwe maairport okurussia, makambani endege kana mamwe makambani anogadzira zvombo zvavo atombovhara adzinge vanhu. Zvekare mabhengi ari kushayiwa mari yokunze.
Zvirango zvakatemerwa Russia zvinonzi zvatanga kuruma munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kubuda musarudzo dzemabai elections dzakaitwa nemusi wemugovera zvinoratidza kuti bato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakawana zvigaro zvakawanda mumatunhu ose, kunyangwe ZANU-PF yakakundawo kune dzimwe nzvimbo dzainge dziine vamiriri kumapato anopikisa. Asi vanongorora sarudzo vanoti dzange dzisina kuchena sezvo paive nemhirizhonga, kutengwa kwevanhu uye kurambidzwa kutsvaga rutsigiro kwevanopikisa nemapurisa. Sarudzo dzange dzichiitwa munzvimbo 20 dzedare reparamende uye 133 mumakanzuru. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Zvabuda musarudzo zviri kuziviswa nevashandi vekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission matunhu akasiyana-siyana anga achiitwa mabai elections zvinoratidza kuti bato reCCC rakunda munzvimbo dzakawanda, ukuwo bato reZANU-PF richikundawo munzvimbo 2 dzaitungamirirwa nebato rinopikisa reMDC Alliance risati ratsemuka pachizombwa bato reCCC. Bato reZANU-PF rakunda kuEpworth nekumutasa South dzinova nzvimbo dzanga dzitungamirirwa nebato re MDC Alliance vane oso nichamisa vasati vavamba batro triple C zvitevera kudzingo kwakanga kwaitwa nhengo dzavo muparamende nechikwata cheMDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora. Bato retriple C rakunda mumakanzuro akawanda kwese kwanga kuchiitwa sarudzo. Bato rezanu PF ratorawo imwe wadhi kumabvuku muno muHarare uko kwahwinwa navascot Sakupwanya kanoveke kutanga kuti wadhi iyi itongwe nezanu PF kubva pakavambwa bato reMDC muna 1999. Vakunda musarudzo idzi nenzvimbo dzavanga vachikwikwidza nemapato avo vanoti kuHarare Central murisi zvizvai triple C, Harare East Tendai Biti triple C, Epworth Zalera Makare zanu PF, Highfield East Eric Murai triple C, Highfield West Happy Moch Dziva triple C, Kuwadzana Johnson Matambo triple C, Kuwadzana East Charlton Wende triple C, Glenora Wellington Chikombo triple C, Glenview North Fani Munengami triple C, Kambu Zuma Willis Madzimure triple C, Mfakose Susan Matsunga triple C, St Mary's Dixon Ungana Itarusenga triple C, Chivi South Munyaradzi Zizo zanu PF, Mwenezi East Master Makope zanu PF, Danga Mvura Prosper Mutseyami triple C, Mutaza South Mishek Mugadza zanu PF, Murewa South Nyasha Masoka zanu PF, Marondera Central Caston Mateo triple C. Bato retriple C rakundawo kukwekwe Central kukwaitungamirirwa nenhengo yaive yakazvimirira vaBlackman Matamba nadzo avo vakashaya. Zvichakadai, bato ravamonzora radzingawo mamwe makanzura 16 munzvimbo dzakasiyana-siyana, izvo zvave kureva kuti kwave kufanirawo kuitwa mamwe mabai elections munzvimbo dzangasvimirirwa nemakanzura adzingwa aya achinzi haachatevedzeri zvido zvebato ravo. Pasi pemutemo unobata nyaya dzesarudzo weElectoral Act, sarudzo itsva dzekanzuro idzi dzinofanira kuitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe. Sarudzo dzakaitwa nezuro dzakazoitwa nguva iyi yadarika sezvo hurumende yaiti yaityira kuti chirwere cheCovid-19 chaigona kuzopararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Sangano rakazvimirira rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa sarudzo huru dzisati dzaitwa gore rinouya. Sachigaro weZESNI vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC harisati razivisa zvose zvakabuda musarudzo. Naizvozvo ZESNI haikwanisi kuti sarudzo dzakaitwa pakupera kwesvondo dzinganzi dzakachena kana kuti free and fair. VaMakoni vanoti kuti sarudzo dzinzi dzakachena hakutariswi zuva resarudzo rega, asi zvakaitika mwedzi mizhinji sarudzo dzisati dzaitwa.
Chokutanga ndinoda kuti titi sarudzo nezvimudzimbo zhinji dzenyika mareports aibva kumaobservers edu anoratidza kuti kwanga kune runyararo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Hatina kunzwa mhirizhonga yakanyanya kubva kunzvimbo dzaivhotewa. Saka tinongotiwo musi weelection day kwanga kune runyararo.
Saka tingati ZESNI haina hayo dambudziko nemafambiro akaita sarudzo here?
Dambudziko ratinaro nderekuti pane zvizhinji zvakaitika election isati yasvika. Taiona vanhu vachishungurudzwa mune dzimwe nzvimbo dzakaita sana Kwekwe Central kune mutsigiri weTriple C uyo akashaya nevamwe vakakwara zvakanyanyisa nenyaya yemhirizhonga yakaitika ikoko. Tinoonawo zvakare kuti mapurisa vanga vasingape mukana wakafanira kumapato kuti vaite anikati misangano yavo. Wildisti mamwe mapati kana kuti rimwe bato raiita misangano madiro. Takaona kuti veTriple C kune dzimwe nzvimbo zvaitotora kuti vaende kukoti kuti vakwanise kuita misangano yavo. Zvinova zvinhu zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa kana kuti vanhu havasi kuwana mikana yakafanira yekuti vaendese maprograms avo kumasupporters avo. Tichizoonawo zvakare kuti mazhwa mashomanana takamirira election takaonawo kune dzimwe nzvimbo mavhidhiyo aitenderera evanhu vakapfeka nhumbi dzemisangano yavo vachipa vanhu upfu, vachipa vanhu huku nezvimwe zvakadaro, inova iyo inonzi vote buying isingatenderwe nemutemo.
Ko musi wekuvhota wacho munoti nawo izuva rakafamba zvakanaka here?
Tichiona zvakaitikawo musi wekuvhota iwowo kuti vanhu havana kuuya nouwandu hwavo kuti vakwanise kunge vachivhota. Kwakavhota vanhu vashoma shoma chaizvo munzvimbo dzakasiyana siyana, zvinoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC haina kushanda zvakasimba kuitira kuti vanhu vanyatsoziva kuti kune chirongwa chemabuy elections.
Vamakonyi, chii chamunoda kuona ZEC ichigadhirisa sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa?
Tinokurudzirwa kuti musarudzo dzichatevera izvo ZEC inge ichiita yatingati education yakasimbarara zvikuru, voter education, kuti vanhu vanyorese kuvhota uyezve vauye kunovhota musi unoitwa sarudzo. Tochizovo zvakare nzvimbo dzese dzinenge dzichivhoterwa dzinofanira kunge dzichizikanwa election isati yaitwa kuti vanhu vanyatsogadzirira kuti vanovhota. Uyezve tochizozivawo zvakare kuti munhu ari kunovhota ari papi kuitira kuti pasazoita nyaya yekuti vamwe vanhu vanoenda kuconstituency iri ro polling station iri wrong, nekuti voters roll yedu yakanangana nepolling station, haisi muwadi kana kuti muconstituency. Unofanira kuvhotera paunenge wakanyoresa kuti ndopa unofanira kuvhotera. Zvinhu zvatinotarisira kuti zvinofanira kunge zvichigadziriswawo pachazoitwawo election muna 2023.
Zvimwe zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa ndezvipi, vamakonyi?
Tinongokurudzirawo zvakare nokuti tikatarisa isu sezesine takatora mazuva akawanda tichikumbira kuti tipiwe list yekuti mapolice stations akamira sei. Takazongoona list iyoyo mubepa uyezo takazopuwawo musi weelection iwo mavoting centers acho panga pachiitwa sarudzo. Zvino kana veruzhinji vari kuda kunovhota vakuona munewspaper kuti polling station yavo iri pakati, zvinoita kuti vazhinji vanga vachida kuvhota vashaye mukana wokuvhota. Saka kurudziro yedu zvakare ndeyongoti ZEC pagadzirise ipapo vanhu vazive nenguva kuti vari kuvhotera pakati.
Vamakoni, Zimbabwe Election Support Network ingati sarudzo dzakaitwa idzi dzange dziri inonzi free and fair here?
Hatisati tasvika pachinhano chokuti election yanga iri free and fair here, pamusana pokuti ZEC haisati yakwanisa kutipa maresults ese, pana amwe asati asvika. Election haiwiniwe kana kuti hainziri free and fair musi unovhotewa. Tinotarisa kudzoka kumashure kuti chii chaiitika, vanhu vaiwana mukana wakafanira here kuti vashambadze maprograms avo, vaikwanisa kupinda here munzvimbo dzese dzine vanhu veZimbabwe kuti vakusangana nemasupporters avo uyezve kuti vakurudzire veruzhinji kuti vavavhotere. Tochizoti after proclamation yaitwa muna January muna president, tinoonawo zvakare kuti mapato akanga achitanga zvino kuchipinda mundima, asiwo bato rezanupf mukana wanga wakatoriwandira wokuti vaende kwese kwavanoda. Totarisawozve mamwe mapato aya vaitozotora kuti vaende kukoti kuti vakwanise kuita marali zavo. Takaona vachitadza kuita rali yavo kumarondera, takaona vachinetseka vachimhanya kumakoti kuti vaite rali kwamutare, takaona vachinetseka kuti vachimhanya kumatare edzimhosva kuti vaitewo zvakare rali kumasvingo. So zvakaita saizvozvo zvinokanganisa mafambisirwo esarudzo. Saka hatikwanise kuti election yaitwa iyi ndo inonzi blueprint yekuvhota aiwa yemaelection yesarudzo aiwa. Tinotarisa kuti isusu ZEC inokwanisa kuita better than this. Zimbabwe senyika inofanira kuita
better than this.
Avo vange vari sachigaro vesangano rakazvimirira rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti commission yavo inofara zvikuru kuti zvinhu zvose zvakafamba zvakanaka pasarudzo kunze kwedzimwe nzvimbo dzakavhiringwa nemvura.
Tinotenda zvikuru seZeki, tinofara nebasa mafambira raita. Tinoziva kuti mapolling station mazhinji akavhara zuro ballot paper akavhiringwa. Taona maward results achibuda emalocal authority, taona zvakare emanational assembly achibuda. Secommission tinofara nokuti basa redu ranga ifamba zvakanaka.
Saka vamangwana hakuna chakambokanganisika kumatunhu ese panguva yesarudzo.
Tine nzvimbo dzakakanganiswa mafutira anoita vanhu nokuda kwemvura yakanga ichinaya kuvana nematable north kunana midlands nebulawayo. Nokudaro zvokugona kunge zvavhiringa basa redu pane papa pastatisa kuti nenguva inoiyi maconstituency mazhinji maresults acho abuda, isi uye zvekare tichazogazeta secommission pamusoro pemaresults anenge abuda ipapo.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri webato reMDC Alliance vaDouglas Monzora vanotarisirwa kutaura nevatori venhau nhasi zvichitevera kutadza kwebato ravo kuwana chigaro chimwe chete zvacho musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera. Nezuro bepanhau reNewsday rakaisa paTwitter paro gwaro rinoti sangano reMDC Alliance rambomisa vaDouglas Monzora kuti vasave nechekuita kana kutaura vakamirira MDC Alliance kubva nezuro svondo. Newsday rinoti gwaro iri harisati razivikanwa kuti rakaiswa paTwitter nani, asi gwaro iri rakasainwa nemunyori mukuru webato reZimbabwe People First, uyo anoonawo nezvomubatanidzo wawe MDC Alliance Marakia Bomani. Mugwaro iri vamonzora vaziviswa kuti vanonyadzisa nekuti pasi peutungamiri hwavo MDC Alliance yakatadza kuwana chigaro chimwe chete zvacho musarudzo dzemusi wemugovera. Gwaro iri rinonzi ratumirwawo kuvatungamiri vemapato mashanu ari muMDC Alliance pamwe nekuvanyori vemapato aya, kumutauriri weparamende vaJogob Mdenda uye kumutungamiri weSenate amai Mabel Chinomona. Gwaro iri rinozivisawo vamunzora kuti havakwanisi kurwisa kumiswa basa kwavo uku. Mutauriri weMDC Alliance vaWitness Dure vaudza Studio 7 kuti bato ravo richaferefeta nezvegwaro iri, asi mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti vanhu vakanyora gwaro iri havana kodzero yekudzinga vamonzora.
Makadini mukoma Joseph, ndinotenda nekundibvunza kuti maona imimi chitsamba chiri kutenderera musocial media chiri kuti vamonzora vadzingwa kweMDC Alliance. Regai nditaure chekutanga chekuti MDC Alliance chii. MDC Alliance iboka remapolitical parties anokwana kuita matanhatu kana kuti 6 pachirungu. Mapolitical parties aya ane maconstitutions awo kana kuti mabumbiro emutemo. Saka MDC Alliance haitongwi nebumbiro remutemo asi inotongwa neagreement, alliance agreement. Makatisa kuti mimi munhu anyora chitsamba ichi anonzi Marakia Bomani. Marakia Bomani ndi Secretary General weZimbabwe People First inotungamirirwa navamutambara Gripa Retired General. Mukataza kuti mimi ZimPF yakambodzinga mai mujuru, izvozvo vane kodzero nemvumo yekuzviita nekuti vanotungamirirwa nekutongwa nebumbu remutemo webato ravo wekutanzwa wanokwanisa kudzinga president kana kuti mutungamiriri webato ravo. Asi mukazo yamanji kuAlliance Agreement vamonzora vakwanisa kudzingwa naSecretary General weimwe werimwe bato.
Vadamba, apa panodiwa tsananguro sezvo pane vazhinji vasingazivi zvamakatenderana muMDC Alliance.
Zvakafanana kuti mimi Minister of Foreign Affairs weMalawi ari kudzinga vamunangagwa kubva mubato kubva muboka reSadak. Saka izvo hazviitiki. Kurota kuti vabomani nekuti minister weMalawi haana power, haana mvumo, haana kodzero yekudzinga wamunangagwa kubva pautungamiriri kana kuti pauchairman weSADC. Ndozvaitwa naabomani. Zvakafanana nekuti Turkey iri kudzinga America kubva mubato reNATO. Zvakafanana nekuti Eritrea iri kudzinga South Africa mubato reAfrican Union. Saka izvi hazviitiki kurota tumaside shows kwemunhu ari kuda attention yekunzi hanzi kune zvaitika pasina zvaitika. Totenda.
Avo vange vari mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday bato riri kutonga reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yekusatevedzera mutongo wedare reHigh Court uyo wakarirambidza kushandisa zvikoro senzvimbo dzekuitira misangano yaro uye kumanikidza vana vechikoro kuti vapinde mumisangano yaro. Mutongo uyu wakapiwa muna 2018 mushure mekunge rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rakaenda kumatare edzimhosva nenyaya iyi. MuNewsday makare, hurumende yeSouth Africa inoti kurwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kwamiswa. Zvondo rapera, zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zvakarwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa, vazhinji vakaendeswa kuzvipatara. Zvizvarwa zveSouth Africa zvinopomera zvizvarwa zveZimbabwe mhosva yekuvatorera mabasa avo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakadzoka kuAmerica kubva kuEurope nemusi wesvondo mangwanani. VaBiden vakaita mazuva matatu ekushanya vakaita misangano mikuru mitatu yekubatanidza nyika dzeEurope dziri musangano reNATO kuti dzishande pamwe chete mukurwisana nezviri kuitwa neRussia iyo yakapinda zvechisimba muUkraine. VaBiden vakaita misangano nevatungamiri venyika gumi nenomwe vakaenda kuPoland, uko vakaita hurukure nemutungamiri wenyika iyi uye vakawanavo nguva yokuzvionera vega zviuru nezviuru zvevapoteri veUkraine vari muPoland. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvirango zvakatemerwa Russia zvava kutanga kurwadza muRussia sezvo zvitoro zvizhinji, mabhanga nedzimwe nhandare dzendege zvatovharwa nekushayikwa kwemari yekunze uye zvinodikanwa kugadzirisa michini yakafa nezvimwe zvinoshandiswa munyika.
VaBiden vakavaenda kuEurope kunosangana nevakuru vakuru vanosvika 30 vokuEuropean Union ikokoko kuorganization yavo yeNATO kuti vagesa musoro pamwe chete panyaya yeRussia iri kurwisa Ukraine. Vakabvako vakazopfuura nokuPoland vachiona marefugee nokunzwavo kuti marefugee anoti chii, pamwe chete nokuona kuti vanga vabetsera sei. Pakaitwa zvibvumirano zvakati wandei kuEurope kwavakaenda ikoko, zvinosanganisira kuwedzera zvimwe zvirango zveupfumi kuRussia kuitira kuti Europe isanyanyo kutenga mafuta, petrol, diesel, gas kubva kuRussia. Vakaita vochitsidzo chekuti America zvainei gas ichawedzera gas rayo kuti riende kupi, riende kuEurope kuti Europe isanyanyo kurelaya zvakanyanyanyanya neRussia kuitira kuuraya kwatibatisi kuuraya ufumi hweRussia kuti vaPutin vasazokwanisa mberi kudeenda uko kuramba vachirwisa dzimwe nyika dzakaita sana Ukraine kana dzimwe dzakatenderedza. Saka zvibvumirano zvakaitwa zvakawanda, zvimwe zvinosanganisira kuti vachakwanisa kutora 100,000 marefugee okuukraine achiuya kwa Amerika. Asi marefugee alinga asara kupoland iko kwenye zimu ni kataka tenderiza. Zinosa kanzira nukuna na jeme nuku. Vacha kwanza kuisa mariko kuhicha suka gala 100 billion, hicha suka $1 billion ikoko. Zekari waka vumila na kuti Ukraine ilifalonge ichipuwa zombo. Saka nyanyo kuwanda. Kuitira kutira mbechi zidiri ya kurashia.
Kana makatari saru rendo rova Biden uru. Mungati roka budiri raere uye ne makaye.
Rwendo roka budiri na chaizu nukuti suvumila anosa. Kaiswa ipapo kana wakuti lichayo waka buda wachita uravonga kuti chinangwa chomusangano ichachiri choku. Chikati ya kueliminata kana kuputa Russia. Nukuti wakabuda zivumirano. Sakai tuwa iku kukuti. Zino gwana hazo kusashanda ike. Zina simbeli kune indi huku. Zine ita kuti Russia isa kwanisa kuita business. Nenika taka wanda pasirose. Saka tika wana zekare kuti. Putin wakatote a special operation yediyo. Hondi yediyo ku Ukraine. Ya taku idzosa taku enda kuma region Donbas chete uko kurobetsa kuko saka ndozweza tinoona kuti vakatoona voga kuti zvinhu zvakutiremera zvino musangano waitwa zvekare vari kuona ivo kuti vakuru vakuru vamwe majeneral avo vari kufa umwe general mazuva pfuura wakatourawa namasoja ake saka vari kuona kuti hondo iyi havasi kuihwina nyangu wakazo wina haruto wa wina kupita mi Ukraine asi zishaneta kuti watonge wanomu Ukraine na kutu wanomu Ukraine havadi saka wali kuona kuti paka uoma patingati uspa kishona wali kuzuhoni ura ya minosefu ya kuti ruboko rumu haru uchiri havana shamari zinawa betera wali Amerika wani shamari zaka wanda zinawa betera zinemari zibetera Ukraine saka saka wana kutu msangano waka budiri ya chaisu.
Kana makatarisa zvirango zvakatemerwa Russia ne dzimwe hama kana kuti vana muzvina bhizimisi veku Russia mungati upfumi hweRussia hwavhiringwa zvakadini nezvirango izvi kusvika pari zvino.
Pari zvino upfumi hweRussia hwavhiringwa chaizvo nokuti kunyaya dzemari tinotarisa isu pai mari chaiyo currency yedhora rachero ravo rapo rakatodonha. So kuti haricha kwanisi kutenga zaka wanda zekari masanchenzi waya akatoita kuti mamuma airport uku Russia mamuma company indegi kana mamuma company anugadzira zombo zavo atombo vara adzinge vanhu zekari mabengi arikushaiwa mari yokunze wa Biden wasati vatoenda ku Europe iko vakatongo vasaina mutemo wokuti goridhe reRussia rainge rakachengeta rino rokwasa kutengeswa kumabhiriyoni dhoras kuti risimbise mari yenyika yacho risatengeswa zvachose zvinova zvinobva zvaita kuti ufumi hweRussia huite undengendenge zvokuti vachazvionera pamazuva ari kuenda ava navanhu vavo vomuRussia imomo vasati vachagutsikana nomutongi hwavo vaputin nokuti vanhu vanenge vava kurwadziwa havasisina mabasa zvinhu zvava kudhura apa vaputin vachirwarirwa vachingoenderera mberi vachidhura zvombo zvavo kuukraine uku vasina basa neyatingati domestic policy iyo yavanhu vavo varimo muRussia imomo zvekare kuri kufiwa zvekare kumasoja ava ava Putin vari kufa chaizvo zvokuti vanhu vomuRussia vachapedzisira vatadza kugutsikana nomutongi hwava Putin namarwadzo avanenge vachiita iwa.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabhai elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zviri kubuda musarudzo dzemabai elections dzakaitwa nemugovera zvinoratidza kuti bato reCitizens Coalition for Change rakawana zvigaro zvakawanda mumatunhu ose, kunyangwe ZANU-PF yakakundavo kune dzimwe nzvimbo. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa sarudzo huru dzisati dzaitwa gore rinouya. Pane mashoko anoti mapato ari muMDC Alliance amisa basa mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora. Zvirango zvakatemerwa Russia zvinonzi zvatanga kuruma munyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvikare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.